Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 26th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Welcome to the Diaspora Forum. And tonight on Boxing Day, we are talking about different assistance programs being conducted in Zimbabwe by citizens living outside the country.
We are also going to talk to you listeners. We want to hear how you spend your Christmas and Boxing Days outside Zimbabwe. Wherever you are, you may be also from the diaspora and be in Zimbabwe today. Let us talk.
To join our discussion, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voazimbabwe.com.
And remember, yes. Gibbs, today is Boxing Day,
mm-hmm.
not for boxing fans,
yes.
but Boxing Day, Christmas box.
Yes.
And when we were growing up in Zimbabwe, this was the day when we used to pester elders for Christmas gifts. So today we want to hear what Zimbabweans outside and in Zimbabwe, in the country, did on their Christmas holidays. And some of us also have different projects which we manage from outside the country. We are going to look at all that and discuss about those projects.
If you've just joined us this evening on the Diaspora Forum, we're talking about Zimbabweans living outside the country who are involved in various community projects and who are engaged in some of these projects right now in Zimbabwe.
And some of these Zimbabweans, they pay school fees for underprivileged children, have built schools, and provided the water for those in need.
So if you wish to join us right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll phone you back. At the same time, we hope you're having a good time, eh? So I hope you're having a good time too.
Yeah, but the problem with you, Gibbs, today is you heard that today is Boxing Day and I saw you bring in your gloves. Yeah?
And people must remember that today is Boxing Day.
But not for Muhammad Ali and Tyson.
No.
It's for gifts.
That's right. It's all about having a good time with relatives and friends. And at the end of the day, we know that people are actually watching us on different platforms. One of the platforms is VOA Studio 7 Facebook page, the other one, VOA Shona and VOA Ndebele. So now, if you want to join us right now, they should phone us.
Yes, you can call us on 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077.
I think we've got a bit of music that we are going to be spinning here at VOA. So I don't know whether we are ready for the music.
No, we are ready. Every party starts with music, Gibbs.
Let's start with music.
Before we feast.
Yes.
Yes.
Let's have them some bit of music.
Mm-hmm.
Shut the door, let the window, never be in the jail.
Just go on a point.
Yes.
Inonzi utwa tokozani ngobe imenemene.
Imenemene.
This guy, you know, he plays a lot of music, mm-hmm. and he's sort of like mbakanaish.
But what does imenemene mean?
Imenemene is not the song actually. The song itself is some other title. So imenemene means somebody who is not too straightforward.
Was in a,
he took this from his
the Bible.
No. His mother used to say to him, "When I only men a man," meaning tell me the truth, you know. So if your mom looks at you and says,
I thought it's about the writing on the wall, many, many.
No.
Okay.
So you will be telling the truth somehow.
Yeah,
but not in a way that you are lying.
Mm.
But you can
hide
the truth with a straight. Yeah, that's it. So you become imenemene.
That's
so the guy's name is Tokozani Ngobe. It comes from Kezi.
Okay, he's a Zimbabwean.
And he's based in South Africa.
Oh, that's
so he has got roughly about 5 songs right now.
Mm-hmm.
So one of the songs is this one on called Umama Wako.
Okay.
So meaning
Your mom,
you know. Mm-hmm. So it's like Tandanan, you know, love each other, you know, because all starts with your mom.
That's the message on Christmas holidays. And we also had it for New Year. So, if I'm not going to be able to get New Year, I'm going to get it in January disease.
Yeah.
Because it's not going to get January disease.
Yeah, and do you want me to tell people that you owe me 5 cents?
Not now. This is not the platform. No.
Okay. So yes. let's we're going to
guess. Yes, Gibbs, Ingwe, which is about to Zimbabwe, Chifaro, Studio 7, which is about to Ndimi Matrisa Patiri, which is Gorera 2018, Ringari Chipera, Chishka Patiri Nasi, Chipembe Razuare, Boxing Day, Tabam Zuare, Kissimus, Chitarisa Goreja, Tizuatukune Studio 7, Junior Chibaka Murimi, Vateri, Sakatrumbono, Ngwe, which Chikore mbavu, pamwe chete nemi chiseke sana, ndo zvinotisunga, zvinotibatanidza kuita munhu mumwe chete. Iye zvine zvitine mumwe vatakoka, kuti vange vari pachirongwa, tinzwe kuti vatamba zororo reKrisimusi neBoxing Day sei, tina vaDennis Juru. VaDennis Juru, munovaziva, gore rose, munhu atinogara tinaye pachirongwa, vachitibatsira nekutiudza mamirirano akaita zvinhu, kuburikidza nesangano ravo reInternational Traders, International Cross-Border Traders Association, very based in South Africa, Johannesburg. Saka nasi vajuru tambo wabata maskati, tikatovakanganisa urongwa hoho hwanga hwainahwo, vaenda nemhuri yavo kuKruger National Park, kumbonotandara vachiona mhuka. Saka tinonzwa kuti vaswera sei zvii zvavaita pamwe chete nevamwe vana veZimbabwe muri kwamuri ikoko tinonzwa zvii zvamaita. Vajuru tokugamuchirai pachirongwa. Nasi ndina mukoma Gibbs zvinova kushandisa chirongwa chino kutaura 5 cents yavo yandinayo. Haiwa.
Mukoma
Black Christmas bonus yabonga. Ya zakutumezela ngebus leyo kuti angusi kube izavuya khona ngapo ke ngebus. That's right. So happy Christmas and Merry Christmas, and I hope you're going to have a prosperous New Year. Thank you.
Ayo ndiri mupenyu asi muri kutaurira kure muri kuita kunga muri pasi chaipo tozva kuti muri kuKruger National Park. Aiwa izvizvi zvakunzwa zvakanaka. Mungatodzwa kuti mapedza sei zuva ranhasi reBoxing Day?
Onge mukoma jonga zuva ranhasi reBoxing Day raita kunge ndoranga ritori zuva reChristmas zvekuti zvinhu zvangu nemhuri yangu zvazvinge zuva zvatifambei zvakanaka muzuva ranhasi kudarikara nezuro. Nezuro takapinda muKruger National Park nguva dzati perei nekuda kwekuti hatina kunge taziva kuti kuchazara zvekuti takatozomiswa takanzi kutange kuchipindwa mota 10 gumi kana dzinge pabuda gumi nekuti manga matozara panguva yatakazotanga kuti tada kupinda imomo. Saka hatina kukwanisa kuona mhuka zvakare because kwai kuchipisa zvekuti mhuka dzainge dzakatorara mumumvuri munove mumvuri kusina migwagwa iyayo inenge ichifamba nemotokari. Chimwe chizvo chakanyanya kutikanganisa ndechekuti vanhu vaikwanisa kuzofamba nemota dzavo vakwanisa kunge vachipinda nedzimotokari dzavo nekuti mota dziya dzinotakura vanhu dziya dziya dzanga dzakazara saka hatina kukwanisa kutinge tichipinda nedzimota idzodzo saka vaya vanhu ndo vanoziva panowanika mhuka dzese kuti inowanika pakati inowanika pakati zvimigwagwa zvachona zvakawandisa pamajonga zvekuti kuti uzoziva kuti unowana mhuka nguva dzakati kupi zvinhu zvatinesei but zuva ranhasi haiwa izuva ranga rangarangoteromeka zvikuru sa sekuti tazokwanisa kunge tichiona mhuka dzese hadzo dzatatida kuona zvekuto tikereo vezvimota vaya tisachitovaudzawo kuti mhuka dzanga dzichiwanika kuti
mukoma juru ndinoziva kuti munobva kumhondoro kuzimbabwe uku hamuna kumboshuvira here kuti vakomana zvino zuva randaa kudai reboxing day iri dai nditori pamubayira izvozvi kana kuti pataunship imwe yamunosimbotandara muri kuzimbabwe nehama neshamwari
mukoma jonga indiri comrade zvishuviro tetitori nazvo hedu but hapana chinhu chinorwadza sekuti uchingoona timu rawakadzidza naro timu rawakakurawo naro uchingoriona uri uchingotambura tambura asi zvinhu zvinofadza mukoma jonga vamwe vane vachitambura nyaya yekuti vanenge vasitorina pekutangira vamwe vachitamburawo nekuda kwokuti vanenge vaine mari asi vasingakwanisi kuwana kekutenga kana kokora ichishayika muharare chaimo handione kuti kamhondoro ingawanike uye handione ndichikwanisa kuti ndigire raini rese makokoro kuti tinge tichinwa makokora tese saka ndangoitawo pachikomuredi ndakati aiwa iregai tingodai vari kumusha ikoko tongovatumirawo zvatavatumirawo vonwawo kana vachinge vachisiyirana vosiyirana zvakangodaro tingokomborerwa tichienda pamberi
thank you so much mukoma juru rambai muripo nhasi izuva renyu vateereri saka hatisoda kukanganisai sitere kuchida kuti mupinde muchirongwa vari kufona vari kutumira mameseji teichingodaro kana paine vari kuita maprojects kana zvirongwa zvamuinazvo zvamakati arigai timboonana kuti kuzimbabwe maprojects angu amira sei ndonguva yekuti mutipe futi maupdates nekuti dzimwe nguva munee muine maproject manager anenge achingokutumirai mareciti kuti taputenga chakati tavaka chakati asi mazovana mukana wekunozvionera mega ndozvatoda kuti tinzwe kuti zvirongwa zvenyu zviri kusvika mira sei maprojects tombozwa kuno vanonzi Mike Sora vatitumirawo pano pastudio 7 kushona page yedu yeFacebook hanzi greetings to you all also greetings to my friends Victor Muchero Tatenda Chimbwanda Papa Maleko Bra Jojo and Great Kali pa PMB South Africa vari ku South Africa mukoma Mike Sora Gibbs
Then I've got Nomsa Nikavana says, call me right now. So she's watching us, you see.
Okay.
And she's one of our guests. So hopefully we're going to call her right now. Bakachidzani says, Li Sui Yin Studio 7, Mina Nis Postol. So she's saying, are you okay? Yeah. No, she's doing some bit of slang.
Okay.
Yeah. So then she also says, yeah we enjoy a lot of stuff that you're bringing out, including the song that you're playing from Tokozani Ncube. So uti siyabonga kakhulu ingoma likaTozani. Uignoria Ncube uti uyibambe mkhaya uyibambe njani mkhaya khona ngapho. So you know they are enjoying the music.
Very, very.
So maybe
and I need the energy of music.
Yeah, I can tell. And une dance jive.
I want to know.
A little bit.
But camera is ugona kunyaso nditora kuti vaonee kumakuru.
When you are doing.
But kana vachiona ndichidai ndiye ndichitamba.
Yeah. I know. Yeah. I think we've got Thomas Mafumo.
Timo kumkanya.
Yeah, mukanya eh.
Dipei hapo ndosimuka.
Nako futhi. Kunjani?
Thomas wa Thomas Mafumo pari zvino tichiramba tichitandadzana vadiva vateereri nevatariri.
Yeah, Mafumo siyamfisa kuti simbona.
Hayi baba uya.
Nangu ye.
Vanga vachimbogadzira magitare vaku.
Ya mutomtala pe.
Ya vangosimuka ayo.
Ya, nangu.
Koma Thomas Tafirenyika Mapfumo.
Yeah.
Dr. Thomas Mapfumo.
Mm-hmm.
Mumwe wanhu vari mudiaspora pari zvino vari kuZimbabwe.
Yeah.
Saka ndovamwe vanhu vatichitarisira kuti aita bata kuti pachirongwa vano tibata tichinzwa kuti
what is it doing there?
Vazvifambisa sei zvinhu zvavaona vanakidzwa sei.
Mm-hmm.
Nekuti nguva yeKrisimusi inguva yekutandara tichidya mari, tichidya huku nezvimwe michero isingade mari yekungotora tichitanha pamiti tichidya. Zvaita semango.
And he has got this clear. How do you do it? Yeah.
So you
just go like.
If I teach you, then I no longer owe you 5 cents. Eh?
Yeah.
Sakai,
no, it's 2 cents.
Zavara. Vajuru muripo here.
Yeah.
Yes, Mr. Juru, I understand you are visiting Kruger National Park together with your family. Pane vakasununguka here kutaurawo kuti vaona sei kumhuri yenyu, vanakidzwa sei, vafamba sei, tinzwewo kuti zvii zvavanakidza, nekuti zvakaitawo seni handisana ndaona mhuka dzimwe dzinogona kunge dzaonekwa nevana venyu namaijuru nemiwo vajuru dzekuti munoti dai mukoma jonga mapfuura nekuno taidzokera futi Kruger National Park mumbonoona mhuka idzodzo.
Regandiseitimutaure na maijuru
vataure
zvavaona
ndizvozvo
pamwe nevana kana muchizokwanisa kuti vange vachitaura.
Aiwa, vakasununguka vateereri vese. Okay.
Hello.
Hallo, makadi maijuru. Aiwa, tiri vapenyu, ndimi madai kuswera muchiona mhuka.
Taswera chiona mhuka dzakawanda wanda, mhuka dzekuona.
Chanyanyo kunakidza ichi nekuti isu pataikura mhuka tairo tikasangana nayo aidha kutiza nekuti tichitya kuurayiwa kana kuti kutoda kuiuraya nekuti tiye taona nyama.
Kana dzatingambouya dzanzuya padhuze nesu tichitenderera nevete tichitodzorawo mafoto tichi zvakawanda wanda tichiona nemahito zvese zvemvura izvi zvese tichitenderera.
Saka manakidzwa ka?
Kwakushinakidzwa.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Mune vamunokwanisa kukwazisa here vari kumusha vari kuSouth Africa ikoko nekwese pasi rino?
Ndinokwazisawo mama vangu vajuru vari kwaSeke Rudema uko namama vangu vari kuGope vamusajuranga vakonembeziya uko natete vangu vekepivha vari kuHarare uko.
Aiwa, tinotenda zvikuru, maita basa, ramba henyu muripo ipaya vajurufoni, tichange tichizonzwawo kune vana kuti vanakidzwa sei. Timonzwa kune vamwe vateereri vari kupinda muchirongwa, tine vari kunyora. Gibbs, timonzwa kuti vari kunyora vari kuti chii?
Yeah, maybe before we go there, we've got another guest, and that is Nomsa Nekevana of the Mopane Foundation International. Miss Nekevana, good evening and welcome to the program.
Good evening. Thank you so much.
Merry Christmas and a prosperous New Year.
Merry Christmas to you too, guys.
Yes. So tell us a bit about what you've been doing for Zimbabweans, especially those that you're helping under Mopane Foundation.
Okay, my name is Nomsa Nevani. I'm from KZ, that's in Matabele and South.
Mm-hmm.
I'm project leader at Mopane Foundation International. We look after, we support orphan children in rural Zimbabwe.
Mm-hmm.
And we've got 35 as of now, which will have 38, okay. Now, because somebody came up and they wanted to take these three, which will add our number to 38. We support them with school fees, uniforms, and basic stationery, really.
Mm-hmm.
All these kids come from Matabele South, which we have got. Okay, I can name the schools for you.
Mm-hmm.
In Matabele South, we've got Zamanyoni, which we, in 2019, we've got two primary left, and we've got five secondary students in Zamayan secondary schools.
Mm-hmm.
Then we've got we had five in Matopo, one will be in primary as of 2019, then four of them will be in secondary school. And in, then we've got another five in Yashongwe, which will have two at secondary school, which is Joshua Mkwabuke, and we've got three of them still remaining at Yashongwe in primary school. Mm-hmm. Then we've got seven in Gai, which will have four in, still four remaining in primary and three in secondary school. Then we've got six in Cholocho, which is quite primary. We've got four of them, and two of them are going to secondary schools.
Mm-hmm.
And then we've got five in Shurukwe, the last ones. Three of them will be remaining in primary, and three of the, two of them are in secondary school. Then in Kai, which is Somakuli Primary School, where we're at seven,
mm-hmm.
somebody is taking three. Okay, another couple is taking three. That will take our number in that school to 10.
Wonderful. So, only, yeah. Mm-hmm.
We try to do the time, okay, the rural Zimbabwe. The reason being, that's where the kids get married at very young age. And even if they fall through the net, nobody realizes that. And why this we're talking about girls, okay, we're doing both girls and boys. But the main focus really is was about the girls, because girls in rural Zimbabwe, they can get married at 14 if nobody is looking. And what happens to them when they get married at 14? By the time they are 16, they are divorced. Mm. And most of the time, when they get married at that young age, probably to somebody who's already married or something like that. The reason being, these kids that we are looking after, they are orphan children. So at least they are orphan children. Nobody pays their school fees. When they are not, nobody's paying their school fees. They'll end up, whoever is the grandmother, say, okay, go to the next, the door neighbor, and help them with whatever is happening there, and they get raped, whatever happens to them.
Yes.
And
so,
those are the things that
we
are trying to look after.
Yes. So, so I think you can hear what they are doing
mm-hmm.
as an organization, and we'll go further to ask you some other questions.
That's true.
So right now we hear there's a caller.
There's a caller, mm-hmm. Malvin Ngube. Uthini Ngube?
Hello, Mr. Ngube?
Yebo.
Kunjani baba?
Sikhona njani?
Ngiyaphila, ujonga befuna ukukhulumisana isiNdebele vele.
Yeah. Ungaphi baba?
Bad Bridge.
Bad Bridge.
Yeah.
Yenzeni lamhla Boxing Day.
Hayi, yabe ngivakatsha nje emakhaya emareserve. Hayi, bodela nje sibona umumo. Langabe lichisa nje kathi kodwa kuyasebenza nyawo.
Uyachisa ama shops akula Coca-Cola. Yeah, uyaphefumula yini.
Ya, ucho kuzabini lamhlobo echayisa indebele. So, ngike ngamnika 2 minutes ukuthi akhulume isindebele lawo encube. So, ke, uthi amagrosa avela kula lutho, kume njani? Amagrosa kula lutho vele, kume njani kade sakuthengeke?
Hayi, kade hayi. Awuthengeki, ziyasesezanyana abantu sebehlukene. Hayi, ngeke sikhamine abantu sebephelile.
Ye madoda kuzima. So ke akubingeleli isihloko labangani ngesikhathi se-Boxing Day namhlanje.
Sorry?
Ubingeleli isihloko labangani?
Okay, hayi, ngithanda ukubingelela ke ugogo wami usefolosi. Hayi, nabana abam abasubazwe khona ngapho ngoyoke. Nomama, uma-Craig. Hayi, ngane sengiqinile.
Yes, siyabakhulu-ke mfowethu ungathelela kusasa ye lo ngubaba uMalvin Ncube khona ngale-ke kwele Bad Bridge. I'm told we've got another song, right?
Yes.
So I think we've got the music of Noma Tamsanqa Mkhwananzi, whose trade name is Nkwali. So let's get that music rolling. Let's see whether we've got it right now.
Mm-hmm.
We're just waiting for our producer to cue it in. So there it comes. I think, yes.
Rafiki zangu zikwapi? Rafiki zangu mupo? Banga banga bang. Zandi moe. Hey. Piga makovi. Chaiza anda. Piga makovi. Chaiza anda. Kono ju. Kono ju. Zandamoy, Zandamoy, Zandamoy. rafiki zangu. Joe, nikambie. Joe, nikambie. Cheza, cheza wewe. Cheza, cheza wewe. Tingisha wewe, tingisha, tingisha wewe.
That is Norma Thompson Mkwananzi, treating as Ngwali. So she sings in Swahili.
Look at the tambo, that she...
And, yeah, I know.
Oh.
No, that one is another one.
The phone, okay.
So you go...
Yeah.
Let's try, eh? No, Leo, I say, Ulala, your point.
Okay.
So, Leo, you know, she sing about Rafik,
mm-hmm.
her friend.
Her friend.
Yeah, her friend. Mm. Just a friend, how you are treating... Friends is very important.
Okay.
Like I'm treating you.
Especially on Boxing Day.
Yes. And if you've got to go to Jumun.
Yes. But you know, on Boxing Day, that can be converted into a present you get.
That's right. Yeah.
Yeah. So you gave me a present. It's no longer
Squirity. Yeah.
It's a present from you.
So 2 cents off.
Yeah. Yes.
So I think we've got some people.
Yes. Mkoma Courtney Mpemi. Ini ndakatanga kuchengeta mombe last year asi dzakazofa nekushayikwa kwemushonga munyika asi dzavakuita dzichiwanda ndava kutenga mushonga kuno kuJoni vari kutaurira pama projects atati ndapa projects amuri kuita sezvara zveZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika saka vari kutaurira pamusoro peproject yavari kuita ndofunga tinemwe muteereri gaitingonzwa kuna mukoma Donald Mamboma anzwa kumana ndifonereiwo please call me varuma I'm watching you live in clear from Rustenburg Zororo harichana kidzi kana nyika isina zvinwiwa aiwa takanzwa kuti zvinwiwa zvakuwanikwa mukoma Donald mari yako chete netsoka dzako dzekuenda kuma grocer kuzvitoro kunotenga tina mukoma Cosmos vari ku Lephalale ku Limpopo hanzi ndiriko ndirikuona zvakanaka mukoma Rune Sukurebwa hanzi ndifonerei vaisa namba dzavo tirikuedza kuti kubatei mose pamwe chete na mukoma Kotini Mpemi Koti hanzi ndibatei tirikuedza kubatai rikaiti mwezva kuti nimwe muteereri allo
hello.
Hey, ndiani avo?
Ndi talenti Nyoni.
Vanyoni makadiko?
Ah, tiripo makadivo.
Muda kukuluma here kana kutaura?
Ah, kutaura.
Taura itinzwe kuti zuva rekisimusi ranezuro nerenhasi reboxing rimazvibatanidza sei?
Ya, ndiri muZimbabwe, kisimusi yegore rino yanga yakaoma. Zvinhu zvizhinji zvanga zvisiri kuwanikwa nemitengo yataitarisira kuti tiwanikwa zvakamira zvakaita.
Hanzi
zvokwanisa kuzvana zvakadaro, zvinhu zvava zvichidhura.
Mitengo yakakwira.
Ya, yanga yakakwira. Zvinhu zvaiva zviri pasi mitengo yakakwira, zvinhu zvaiva zvitoshayikwa zvachose zvinomwe muzvitoro.
Chii chaizvo chamungati chakanyanya kukwira mitengo nekuti nezuro tainzwa vamwe vachiti mabhazi akwira mitengo. Vamwe vachiti zvinwiwa zvakwira mitengo nezvimwe zvakadaro tinechingoti tikanzwawo kwamuri motoziva kuti akwandiri kunoku zvakati nezvakati zvakwira mitengo
kunoku matransport yakakwira chingwa mutengo wacho wanga wakakwira kunoku wanga $2 $50 saka zvinova zvinhu zvakaoma kuti ungatenga kana 5 loaves pamwe mhuri inenge yakakura zvazvinhu zvei zvakaoma kuti tirambe tichiti tingatenga chingwa chakawanda kuti tifambe mabhazi vanga vachikwirawo nemigwagwa saka zvava zvakatiomerawo ipapa
saka Saka muri mai nyaradza sei muri manje nokuti kune zvimwe zvisingade kutengwa kamukoma nyoni. Zvokungopinda mudanga, zvokungopinda mudanga renyere mbudzi chikwere chenche huku mongo zvakutofamba hanzi zvinova zvangobatana zvega. Izvi zvamaitawo ipapo.
Huku takadya. Huku takadyawo. Pa huku hatina ku apa ukata kugeta ka madzika zvakanyanya.
Yes.
Asi uchingotiwo zvinowedzereka vode zvakawedzereka asi zvakatikona.
Aiwa ndizvo zvokahanzi upenyu mazuva hafanane nekuti dai tichitarisira kuti zvinhu zvinongoramba zviri zvazviri dai nhasi ingori mande kubvira nezuro nemarimwe zuro.
Aya, vaita basa.
Aiwa tinotenda zvikuru. Mati muri kupi zviya?
Ndiri kuzvishavane kuzvimbabwe zvishavane.
Zvishavane kana mune vamuda kukwazisa mungoti dimu.
Ndoda kukwazisa mhuri yose kwamadhobhi iri muzvishavane nemasunda yose iri muzvishavane imomo negweru kuna mai vangu ndo nevanin'ina vangu. Ndotiwo muve nezororo rakanaka.
Yes, vada kunzwa zita futi kuti ndiani?
Shakeman Talent Nyoni.
Mukoma Shakeman Talent Nyoni vari kuzvishavane. Tinovimba kuti mhuri yakateererawo pane nguva vari kunzwa muchivasvitsa mashoko ekuti aiwa ndiri mutano. Tiri kutarisa zvakare kuti 2019 iri kusvika New Year musi wechipiri uyu teta amugoredzwa. Zvii zvamungataurawo zvamunoshuvira kudai zvaitika muNew Year?
Totarisirawo kuti dange zvinhu zvemunyika medu zvanga zvakadzokera pazvanga zviri ndozvatati chema zvakanyanya kuti dene zvadzokera pazvanga zviri pamwe upenyu hwevanhu hwaiita zviri nani.
Aiwa tinotenda zvikuru. Hanzi kazhinji minamato yedu inonzwikwa asi inogona kunonoka haiwo kupindurwa. Hamusiri mega muri kuchema kudai zvinhu zvanaka. Takatonzwa mutungamiri wenyika vakati zvinogona kugozha asi zvichanaka. Vamunangagwa vakatodaro vachiimbisa vana vezimbabwe. Saka tinongotarisira kuti ndo zvichaitika zvinhu zvinake ishuviro yemunhu wese. Tinotenda zvikuru mukoma Shakeman nekupinda kwamaita muchirongwa.
Zvakanaka, maita basa.
Thank you so much. Gifts, that's our caller from Zvishavane, Mkoma Nyoni. Yes, he's saying, well, things are tough, transport, bread, and some of the things they require the family day to day, except for the road runner.
Aha.
Na isi da road runner ayo. Yes, hadzi takambodya nokuti izvo haudi kubhadhara unongopinda mudanga kana uchikwanisa kuchengeta. Yeah, but otherwise he is praying that they hope things will be better for 2019.
Aha.
Yeah.
Sizizwe ke kumama ke unomsana kevana singathi ke nxa sikhangele as a Christmas lidlale njani khona lapho le Boxing Day lamhlanje.
Hayi yakotola ngapha. Yagodola, we just in those. Yes, I did not seven. Nam Shanjai. Tedis Kati, Liam William, Sushali Lavanto and Enzas.
Yes, so gay, Ekagi, Lavasuela, but everybody got.
I bet to be honest, I would have a pillow of a pile of rooms on no one, Umtona Kona, Umane, Ula living years. Ushala Loko, Enoko, Kuli, Arasakwanis, Lobulima. So. Yes, sakunanzelela ukuba lathi kwabo ngo-Augusti laphana kulapho esafunda kakhulu ngabantwana esibasapotayo ukuthi kuhlukana kwabo kuswela kungakanani. So umntwana lo sagcina simthengela, sagcina sithethe isinqumo ukuthi kufanele athengelwe i-grocer every 2 months logogo wakhe ngoba impilo yakhe ibuhlungu nangayichasisi ibuhlungu. That's what I can say at the moment. So sesisabe simthengela i-grocer every 2 months. So this month, we have to go to the grocery store, something like 20 kg mpopu, lechukela. Just some basics, not good to say the same thing, just some basics, we have to go to the grocery store. Because we have to go to the grocery store, we have to go to the grocery store. If you have to go to the ifees yabo nje yodwa iover 4,000, singakabala mindful, as is nezinye izinto, of which imali yakho nemali singanayo. So what I tell you,
see, I was calling you. One because upon Anchor Channel, so Nomsa is talking about you know the way they helped an 11-year-old kid in Zimbabwe right now who needs a lot of help. You know they bought some groceries and other stuff for her.
For Christmas.
They regularly buy some of the stuff for this particular kid. She lives with the grandmom, and the grandmom is now old. She can't even do anything to make a living. So they are really helping her a lot. This time around, they bought some sugar, they bought some other items like mealie meal, you know, just to comfort them during the Christmas season.
So it's like exactly how Chris
Boxing Day came about.
Yes.
So you still remember that
in the 17th century, I think.
That's right. Yes. 1833 is the time when Charles Dickens actually referred to Boxing Day, you know, in the Pickwick papers. He used to write a lot, that guy. So he said, you know, it was all about charity traditionally. So the lower classes were getting some stuff on Christmas Day from the aristocrats. Eh? Yeah. And thereafter, you know, on Boxing Day, then they'll get some other leftovers. Leftovers from those people that they'll be working for on Christmas Day. So then they'll, you know, put together some things for servants and give them as much as possible. So this was to say, thank you for working for us on Christmas. And as always, and therefore we're giving you something for holidays. So they always pack those in boxes. So those boxes, then when you parcel it out, it will seem as if it is a box day. That's right.
Okay. A box day present.
That's right. So, but other people were misconstruing Boxing Day as a day for
to settle scores. I still remember that when I was growing up at our local township. You know, some of the elder guys, they would, you know, from different villages.
Yeah, you go
when
and
they,
fight.
When they meet at the, and when they meet at the township, oh, that will be a very good Boxing Day for our kids. We'll find something to talk about when our way home.
And then on that note, I think we can bring in Mafumo.
Yes.
Yeah, Mafumo. There's a lot of stuff on Mafumo today.
Let's hear Thomas Mafumo.
Yes.
Siyobona ihlobo.
And I love this thing, man.
Kuombera.
Yeah. Because it was what a rhythm.
But there are two types of kuombera. Ukuombera, umkwenyana.
Yeah.
Then that's for music.
It's
different from ukuombera atezara.
Yeah.
Which one do you want?
Now in my case, if I do that in front of my own people, my boys, they'll think that I'm begging.
You know, you'll be begging.
You know. And usually it's Boxing Day, you know.
I know. Tirikutandadzana mumanzwa Thomas Mafumo amuchinzwa Thomas Mafumo mukanya vari kuZimbabwe pari zvino vakatenderera vakaridza kugweru akona kuzokwanisa kuridzwa pekutanga asi ndakanzwa kuti vakazoridza kechipiri vakabva kugweru vakaenda kuulawayo vakaenda kuBeitbridge tonzwa kuti pa New Year's Eve vanenge vari muHarare musi wa 31 usiku tutanzwa vanenge vachiridza vari muHarare saka vana veZimbabwe vanokwanisa kunge vachienda kunoona Thomas Mafumo tutarisa kuti muchange muchienda muchiona zvakare vamwe vaimbi vakasiyana-siyana. Tonzwa kuti kune mitambo yakawanda kwazvo yarongedzwa kuti vana veZimbabwe munge muchionekana negore ra 2018 kupinda muna 2019. Tina vajuru, vajuru toda kurelease zvenyu mutandara nemhuri yenyu. But tinongoti tinzwe we getting reports that there were problems at the South Africa Zimbabwe border at Bedbridge. I think some delays were either caused by the South African side or the Zimbabwe side. But I think the South African Home Affairs Department today issued a statement saying that things were almost getting back to normal. There were glitches on the Zimbabwean side. How is the situation now? Did you ever get to get an update on that?
I didn't have internet, enough network where I was. But I can assure you that normally the Zimbabwean side is not delayed. It's always South African side where they are always delayed, whereby they always check, I mean, which stamps are fake or original. And they always check which you never have a change or things like that. And they are very, very strict with their officials. You know, they seem to check. There's a lot, I mean, at the South African side. If you find a question in front of you at the South African side, it takes longer than when you find 100 people, I mean, in front of you at the South African side. So that one, I mean, I haven't, I mean, received any report since I was out of metric. I can assure you that only South African side, I mean, has been delayed. On that one, I can support the Zimbabwean side before I can do the investigation.
Thank you so much, Wajuru. Boxing Day in Emuri. Thank you so much. Enjoy your stay at Kruger National Park.
Thank you so much, Mgoma Jonga. Thank you, Mgoma.
Gibbs Dube.
Baba Churu. Siyabo akulu Churu. Yangu Gibbs, eh?
Siyabo. That's why I couldn't remember.
No, thank you so much, Churu.
Thank you so much. Gibbs,
I guess maybe the reason why you forgot, you saw a lion.
Oh yeah. Actually it's the night lion, it's yeah. Night time in Kruger National Park.
Yeah.
So he's afraid of falling asleep.
Yeah. Because of lions.
I know. Tinamkoma Emmanuel Gumunyu. Magadi mkoma gumunyu.
Magadi mkoma.
Takasimba tanzwa watu muri ku Zimbabwe. Muri nzimbo ipi ku Zimbabwe.
Inini ndiri kuzvishavani.
Gumunyo kuzvishavani. Hanazvo zvishavani yakanaka. Nhasi tambobata mukoma nyoni. Ivanga vari kuzvishavani vatifonera.
Oraiti. Kuzvishavani kwakuri nani. Asi ndatozosvika hangu kumazuva rovira apa. Ndanga ndiri kusaidi remusurugu kumazivhilleji. Ndichimboonawo zvakazviitika ikoko.
Ehe. Maonawo sei mari pedza sei zuva reBoxing Day.
Zvaro Boxing Day haranga riri nani zvaro kungoti kuti munzvimbo macho nenyaya dzekungoti vafana vechidiki vamwe vanenge vasingagoni kuzvikondrolawo pakumwa nepakudhakwa vasaka kupedzera vakuvakuwadzana asi inini zvangu kwandiri ranga rakaninakira.
Saka pane vatombofunga kuti Boxing Day nderekuchinjana maoko kwete mapresents.
Hajaiko kutotinjana kutokuwadzana kuwadzana vafana vechidiki zvakaoma.
Aiwa ndizvozvo ndokukura kwacho hanzi kuzoti uzive kuti mirai zvange zvapora vanenge vakambobva mukutsva.
Ichokwadi chaicho sira rakanaka haro ndichisvikawo musabhani ndangosvikawo makangotonhoratonhorawo vanhu vazhinji vakaremerwa nenyaya dzekufamba nekuda kwesiyeri ndangoona mazvizvi vanga akangogara mutauni.
Ndambonzwa vamwe vachitaura kuti tsaona dzinenge dzakati kwirei muzuva rekrisimusi irori kudarika gore rapera. Ndofunga vanga vachipa kombarizoni yekuti gore rino tsaona dzinenge dzakakwira nezvikamu zvingaita 33 kubva muzana, about 33%. Imi mambo sanganawo here nepapaitawo tsaona mugwagwa kufamba kwesoka maito?
Kubvira kwandaita kushurugwi mukati nemugwagwa handina tsaona yandamboona kana even mota yandingati yakabuda murodhi. Mama kachena murodhi matafamba nhasi.
Dai zvakaramba zvakadaro nekuti hatidi kuti zoro roga roga tichingoita basa rekuzoverenga kuti kwakaitika tsaona dzakati tichienzanisa negore rakati. Dai zvamboitwa kuti tiite accident free festive season zvinhu zvinga kurudzirwa kwazvo nevanhu veZimbabwe uyese tikona vari kuchema kuti matsaona awanda mumigwagwa asi kana mama asangana musina chamasangana nacho mafamba zvakanaka musina hama dzapinda mutsaona tinotenda Mwari naizvozvo mukoma Emmanuel Gumunyi
chokwadi mukoma Jonga handina tsaona yandaona asi musingaziwo parodhi yemazingo ichauyawo nemhuri yangu tichazonzwawo kuti vaya vanenge vasanganawo nezvipi hasati vauyawo kubva kumusha
aiwa ndizvozvo mune vamuda kukwazisa here tisati taonekana zvedu
ya ndoda kunyanya kukwazisa imimi matichinzwa muchirongwa tinotenda zvikuru mwari vakukomborerei ndigokwazisawo mhuri yangu iri kumasvingo ko kusamatoni nehama dzangu dzose dzinondiziva kana dzakateerera
zita taurai mega ini ndingazonzi aiwa haana kutaura watinoziva
raiti regai nditi ndina baba vangu vari kuHarare uko vanonzi varusere vanogara kubudiriro 5D vakwazisa ivavo vese nemhuri yose ndigokwazisa zvakare ana tete vangu vari mukwekwe vanonzi vamamoyo ndinofara zvikuru ndigokwazisa nemafriends angu wose ndinoshanda navo vakanondiziva
aiwa tinotenda zvikuru
nemiwo vadhuye vari pasaidi vandava vachitaurawo tinovafarira zvikuru
siyabonga baba tatenda
akutoshaina hanzi uri kunzwa here ndine muteerera handiti anondifarira games
aiwa
zvinotipa manyau izvozvo thank you so much mukoma maita basa mukoma Emmanuel Gumunyu
tinotenda zvikuru
Same to you, Movenezu, Arakanaka, Tinotenda, Gibbs, that's our second caller from Zishawane. We first heard Mkoma Nyoni from Zishawane, and also Mkoma Emmanuel Gumunyu, he called us from Zishawane. He's saying, well, it was a quiet
day yesterday,
as compared to other years. Mm-hmm. But he said that here and there, the youngsters were exchanging blows.
Boxing day.
Tine muteereri anonzi mukoma chamunorwa joto. Mukoma chamunorwa joto vanobva kuzumba. Hanzi ndoda hangu kuzivisai kuti tiri kubata zvakanaka patrojan mine. Trojan mine iri kubhindura.
Yes.
Tiri patrojan mine. Ndinonzi chamunorwa joto. Ndichiti muri kugona basa. Rambai makadaro muchititandadza. Aiwa tinotenda zvikuru mukoma chamunorwa joto. Tichivimba kuti makavewo nezororo rekisimusi neboxing day anasi zvakanaka. Tichitarisira kuti muchange muine gore zvakanaka. Thank you so much, Gibbs.
Yes, lo navigator siziva kuVOA Ndebele kuti saubona Dube. Linjani konapo laba 4 vakubingirira Jonga lawe lapha so ke kuzobuya ke uMishek Mesh uti can you phone me now he gave us his number South Africa abese sithi kunjani baba Dube hanya phela mfowethu kuzobuya ke uMike Mutuswa uti can you phone me now guys I'm in Botswana we'll try to do that as soon as possible then kuzobuya ke uThulani Lunga uti kunjani Dube hanya phela mfowethu Wellington Vundla uthi siyabonga abasakazi ngekhisimusi yomculo umculo lo mnandi kakhulu so that thinking is thanking us for the music and everything else so then we've got a mind in layer who says please guys don't encourage these people to fight we are not encouraging them to fight but somebody said they were fighting
so, and we are also we are also reminding them that boxing day has nothing to do with boxing
it has nothing to do with boxing yes absolutely nothing so now about Shabani. There are two, excuse me, there are two bands that came from that area. Do you know them?
Mercedes-Benz?
My bands, music.
Oh, you mean musical bands?
That's right.
I thought Mercedes-Benz.
No.
Okay. Two bands. The Verangwena.
Yes.
And the other one we know. One of you is the Irevek.
Jonas Tole. You still remember Jonas Tole?
Jonas Tole?
I don't know anyway.
Jonamoyo.
Jonamoyo.
That's
Stole was the young brother.
No. Jonas Tole why is na Thomas Mamfumo?
Yeah, Jonamoyo
is the Deverangwena guy.
Yes. Jonamoyo was the lead singer of Deverangwena. With the Beatles,
Yes.
The Beatles guys.
yeah.
But there was one other
Innocent Beatu and Jablanovi.
And they used to queue and take some nice photos.
Yes.
You know? And those guys...
In a high heel platform,
Did you wear those?
Yeah.
And bell bottoms?
Well, that was... One of the stuff. Smart.
Yeah.
Yes.
Smart yako. Eh?
Smart yako.
I can see you're still
smart. Oh, yeah, yeah. I'm still trying, yeah. Though my kids say some of my smart is outdated, but...
Oh, yeah. Yeah. Yeah.
But we are talking of my 70s.
Yeah, yeah, yeah. But it has been revived now. I think it's coming to that level.
Yes, sir. Shishawani yanga is very popular. Nenye ya zimmanzi. Deverangwena yaka ita zimbo za katanda za vanu. Shaka nyanya mungwene. Makisimu sine goreja vanu ya itanda za music.
So, I think we've got a caller, Chunga.
Ngati nzwe undi anara parunare. Hello? Hello?
Yes, sir.
Mkoma Mishek Magadi?
Ye, utu kurumisi dewe. Yes. Baba, Mishek, unja? Ye, unga api, Mishek? Unga api, mpoi?
Ya api.
Uwe api?
South Africa, nisem. South Africa.
Ye, utalanja, ikisumusi, ilia Boxing Day.
Ay, mina mbone nje kungalandi ukufana, kube kufana nje kodwa.
Mhm.
Engalandi abanako, kodwa bengisebenzini na chief namanje ngisebenzini.
Ye madoda, iphikile fotsholo umjoko.
Ngendlele.
Iphikile fotsholo.
Wagadzira mari.
Mhm. So kodwa uyihlabile imali phela ngeChristmas.
Ah, imali ku. Asikala ngoli nokhola ngithi manje. Inkinga. Inkinga yokuthi masingahola basaba ukuthi abantu abaze emsebenzini so siyaze siyehola imontend.
Ye madoda, imontend khonale, ye madoda.
Ya, hayi thina uJanuary asizokumuza kuyefana nje abazothi bebuya emakhaya siyobashonisa.
Wo yebo phela, phela abanye bathi uJanuary ulamalanga angu-60 yena ayengu-January 1 month. Ngoba yabobala kabili ubale uthi 1-1 2-2 3-3 uze kuyefika u-30 ha kuyafika.
Well,
no. I think that's an advantage. I'm going to say that. I'm going to say that.
I'm going to say that.
Oh, yeah, akunjalo baba. Sibongile
kakhulu.
Yeah, sibongile kakhulu umnumzana ongathinela kusasa baba. Yeah, so ke umnumzana lapho ke wekhuluma. He's talking about, you know, what normally happens during this part of the year when there are so many accidents and, you know, says instead of celebrating, some people will be crying, you know.
I know.
Which is very painful.
Yeah, I know.
Yeah.
Regaitu mozoti wa tere wangu watina wa wanyora pana watina mkoma Boas Jaya Guru. Anzi watching from Khaboroni kubotswana uku. Then tina mkoma Babata Tenda Mahachi watching you live from Durban, South Africa. Then mkoma Boas Jaya Guru wadzoka shakara shukanzi ini angu Xmas. Aindi kosheri only New Year cheta. Anzi aywa kisimusa inakuwa kosheri. It's not that important. What's important for him or to him is the New Year. Then watching from South Africa, Gauteng, that's Phil Nube. And Ko Extra Poli, anzi pambirine basa. And then Ngara Mukwacha A, watching live from Zimuto Row area kumashingo. Tinotenda shukuru warukutuona au. Then Koi Extra Poli, Adzoka Jakari, achipindura, shukanzi Chennai Mpakuri irwa, ndoe nda after crossover, nunga utara kuenda kumusha, kutane nda after crossover, apinda mnyuye. Then Moses Beta, watching live from Jamestown, that's Johannesburg. Ndoa mwema tereri waripo ye, jino, Gibbs, tinsu kukutishoka mirase.
Yes, wele ke kumama ke unomsane kufana ngamafitshane sibili mama sibese sokukhulula akukhulume sibili ngokuthi umnyaka obuyayo lo ubona ngazani ke lizabenzelana abantu kwele Zimbabwe ngamafitshane sibili
bas kuyona ukuqala vele okubalekile thina ukuthi abantwana abahlala esikolweni bayefika lapha esifisi okay lapha abafisi ukuyafika khona ngezifundo umntwana ethi omdala manje uform 4 omncane ugrade omncane iyangesi ugrade 3 so okokuqala vele before sifake ezinye izithembiso zokuthi sayenzani ikuthi siqale ukumake sure ukuthi bala ischool fees abo zonke sibhadelwe ama-informs abo onke athengiwe then ama-basic stationery then after that kulapho ezokhuluma kunye kwamanje nangakhuluma ukuthi funa ukwenza lokho yabe ngiqamba amanga ngoba kufanele siqale ngokubalulekile kuqala
So kodwa ke ukhuthaza abantu ukuthi benzeni asukuluma khona ukuthi ukunika abantu usizo ubakhuthaza ukuthi benze.
Engakhuthaza abantu ukuthi isizwe sethu sesiphelile. Thina ngesikhathi sikhula sasikwazi ukuthi angiyokudle usuthe umuntu ongumakhelwane wakho elambile. Ene umntwana wangikhaya wayengeka esikolweni, abantwana abanext door bengayihamba esikolweni. Angisho ukuthi supportani Mophane Foundation, which is okay, ngiyafisa ukuthi support. Kodwa nangabe ukhona umuntu ohluphekayo omaziyo, uma ungabe ukhona umntwana omaziyo ongafundiyo, asincedeni. Ukufa komntwana lwana labantwana bana abangafundiyo nabengafundi isizwe semathebeleland or eseZimbabwe sonke nje singafundi. So mina ngithi yini bantu bakithi, asibuyeleni lapho sivela khona, asingalahlini ubuyithu bethu. Kuba yingabantu beZimbabwe, ukuba ngumAfrican, I can say that ikhonkani ukuthi wazi ukuthi omunye umuntu akahlupheki. Akusizi ukuhamba ngani uba la yonke into umunye omunye umuntu elambile lapha esitradini. Mina ngiyafisa ukuthi wonke umuntu ancedise omunye umuntu oseceleni kwakhe ambone ehlupheka.
Especially
bantu balelo, ngoba ngokuya kwesikhathi siyahamba thina. Sesala kula bantu abangakwazi ukubhala amabizo abo. Abantwana badropa out ngegrade 4, grade 5, ngoba ngala mali yeschool fees. Kodwa kusho khona ukuthi ngesikhathi kusiyafika 10 years time from now, abantwana okay babe singabantu abadala lapho, abantu abaningi babengasakwazi ukubala incwadi. Asincedisaneni, asazisaneni.
Ah, siyabonga kakhulu ke ungathunela kusasa mam kholise ke khona kusukusele ukuze kuyefika umhla ka 1 sikufisela ke umnyaka omutsha ole ngqubekela phambili.
Nami ngiyabonga nani ngokunjalo.
Yes, sibonga kakhulu. So she was saying that people must remember that, you know, after this festive season, there is always some help you need to give to other people. So she's encouraging people to actually help those that are less privileged. Yes. So maybe we conclude now.
Yeah, regarding Tarisa, Dash Tarisa Nezwe Boxing Day. Yanzi rakatanga kare kare makore 800 adarika ku United Kingdom vemakereke vaitikana kungoine change dzako uchiisa mbox kuchurch uchiisa mbox kuri kubatsira vanenge vachishaya. Saka mabox iyo aizovhurwa musi wa26 vochizopa vanhu. Saka ndozvi zvimwe chete izvozvo. Asi Studio 7 inovhura mabox ayo zuva rega rega tetichingopa zvipo. Tichipiwo zvipo nevateereri nekuti chirongwa chedu ndechevateereri, ndo vanofambisa chirongwa ichi. Ndiri kuona kunge nguva dzaakumhanya asi pari zvino timboona kuti pane vatinyorera here, nekuti vakawanda vanga vachiita zvekunyora vasi vanga vachingoisa manhamba avo nekungoisa ananzi malikes. Saka hatina vanyowani kana vatsva vati vapindawo pachirongwa, asi ndofungawo nevaviri vatatu vanodai vange vanyora. Tingonzwa kuti vari kuti chii.
Let me just check one or two people. It seems as if our phone is not working well today.
Yeah,
so I think the network is really bad. But silomunye umuntu lapha kade ngimbonile kade kukhulumile jonga ukuthi kambe kwenzakalani kwele Zimbabwe. Sibona ukuthi ibizo lakhe mbani ngumind layer. Umind layer uthi khonokana kade kubike kuqala uthi sizwile sithi kumele kukhuthazwe ukuthi abantu bengalwi. But we are now out of time, Chonga. And I think we have to thank our guest this evening, Mr. Dennis Juru, who is a Zimbabwean living in South Africa. Right now he's visiting a game park in Zimbabwe. And then we
in South Africa.
South Africa,
yeah,
right?
Kruger National Park.
Kruger National Park, yes. Then we've got Nomsa Nkavana, who is in London. We really thank you for everything that you've been doing for us here at Studio 7. Merry Christmas and a prosperous New Year. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C.
Tisa kanganwa wa tereri wa kwanisangwa achipinda mchurongwa. Niva kundikana kupinda mchurongwa. Toti rambaya mchitigira. Tichitari sila utumichange minisi za kare mgoreza. Toti Happy New Year. Ndini Jonga Kandemiri ku Studio 7. Mwara zvakanaka.